kurwara kwava moyo kwaita kuti vatadze kuenda kumusangano wepagore weUnited Nations General Assembly kana kuti UNGA kuNew York uko mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura kekutanga nechitatu chinouya pasvika Studio 7 pachipatara cheAvenues Clinic muHarare. Ana chiremba vepachipatara apa varamba kuti tipinde muri kurapirwa vamoyo vachiti muri kungobvumirwa vanhu vashomanana chete uye varamba kutaura kuti vari kurwara nei vachiti mitemo yebasa yakavasungambira dzakondo. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaenergy Mutodi vaburitsawo vhidhiyo padande mutande vachiti vakwanisa kuona vamoyo uye vati vari kuita zviri nani. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rehurumende rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kana wokunzwa kumudzimai wavamoyo amai Lois Matanda Moyo. Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vataka vafira zhou vanoti kutadza kwavamoyo kuenda kuUNGA zvichaita kuti Zimbabwe itadze kushandisa mukana wemusangano uyu kutaura nehurumende dzekunze dzakawanda idzo dzichange dzine vamiriri pamusangano uyu. Vamoyo avo vakazivisa nyika muna mbudzi gore rapera kuti mauto ainge apindira munyaya dzezvematongerwo enyika senzira yekubvisa mbavha dzaive dzakakomberedza vemutungamiriri wenyika varobert Mugabe ndivo vari kutungamira urongwa hwehurumende hwekuti Zimbabwe ichidzokera pamakare kare payaidyidzana zvakanaka nedzimwe nyika.
Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe inorasikirwa nemukanwa wokuti isangane nemamwe maleaders kune dzimwe nyika zvikuru sei vavo vanokwanisa kupa mari kuZimbabwe kuti inge inobudawo munhamo yainenge iri zvichitevera maelection asina kujeka akaitika muna July. Saka tinoona kuti mukana watambisika kuZimbabwe nokuti hakuna zvemaopportunities akawanda okusangana navatungamiri venyika dzakawanda pamusangano. Saka Zimbabwe yarasikirwa zvikuru asi zvisinei zvinongoreva kuti even ivavo maleaders dzimwe nyika haangotariri chete zvaunotaura kana wasangana navo pamusangano, anotarirawo zvinobva kumusha. Saka zvimwe hazvidi kuti unotaura manyausa mukana wasangana namaleaders kumameetings anosangana vakuru vakuru, zvinenge zvichida kubva kumusha. Saka tinongokurudzira mapato ematongerwo enyika zano naMDC kuti hazvizo kunotaura kumameetings, zvinongodawo kuti even kumusha vanhu vataurirarenewo nhaurirano dzive dzinoenda mberi vanhu vagare zvakanaka. Ndo zvinozopawo kuti vekune dzimwe nyika vauyewo munyika vachikwanisa kuinvesta upenyu hwavanhu huchibudirirawo muZimbabwe.
Izvi zvatsinirwa neimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaConrad Gweru.
Kusaenda kwaSB Moyo kunoshungurudza nokuti musangano uyu waizovapa mukana wekukurukura nedzimwe nyika dzingada kufambidzana kana kudyidzana neZimbabwe mukugadzirisa upfumi. Kuenda kwavamutuli Ncube naGavhena Mangudya pamwe chete nemutungamiri wenyika vaMnangagwa kunoratidza kuti vaMnangagwa vanoda kutora mukana uyu kugadzirisa nyaya dzoupfumi hweZimbabwe. Vasibuso Moyo vaizobatsira pakuti panokurukurwa zvose izvi foreign policy nedomestic policy yemuZimbabwe kunyange isina zvayo kunyorwa pasi yaizonyatsojekeserwa ani nani zvake angada kufambidzana neZimbabwe. Musangano wekuti vataratikirwa seZimbabwe nekuti vasibuse Moyo vanova mutungamiri kana kuti gurukota rinoona nezveforeign affairs havana kunge vakwanisa kuenda kunobatana nevamwe mukati mehurukuro dzese dzingaitwa kuUnited Nations.
Asi imwe nhengo yebato riri kutonga rezanu PF vaBright Matonga avo vaimbo vamutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo kurwara kwatadzisa vamoyo kuenda kumusangano weUnited Nations uyu Zimbabwe yakamirirwa zvakakwana vachiti kufa kwemujoni kamba haivharwe.
Zvinorombo kuti vaSB Moyo Minister of Foreign Affairs and International Trade vanokwanisa kunge vachienda kuUnited Nations. Kusaenda kwavo hakuna chakunokanganisa hurukuro dzange dzichitwa ikoko nokuti Zimbabwe yakamirirwa zvikuru nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, zvakare inenge yakamirirwa zvakare naMinister of Finance and Economic Development. Saka nekuti musangano wevatungamiriri wenyika ndosaka mukuru varipo. Saka tinenge takatarisirawo kuti vanokurumidza kupona kupora nekurwara kwavari kuita, asi kuenda kwavo hakuna chakunokanganisa sekutaura kwandambocha, nekuti mutungamiriri wenyika ariko, mukuru wefinance Profesa Mthuli Ngubane vanenge variko, ambassador vanenge variko. Saka Zimbabwe inenge yakamirirwa zvakakosha chaizvo.
Vamunangagwa vakasimuka munyika nezuro vakasiya mumwe wavatevedzeri vavo Vatembo Mohadi vari ivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika. Musangano weUnited Nations uyu wakatarisirwa kuzeya nyaya dzerunyararo pasi rose nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.